tipakati pokuchema uye tirikokanya nyika kuti ticheme nemhuri dzarasikirwa nevanakomana vazhinji uye tine vamwe vachiri pasi. Nokudaro nhasi kereke tanyaradza nawo nemhuri tikarangaridzawo nyika kuti chimiro ichi chekuti tiri kuramba tichirasikirwa nevanakomana vedu mugodhi nemunzira vachitizira kuenda kusouth africa nedzimwe tsaona dzeurombo tiri kufanira kumira. Tiri kufanira kugarisana senyika titaurirane kuti tisadzokere pachidanho chakadai seichi kuti mhuri dziri mukati mokuchema zvinopisa tsitsi mukoma wangu nechiitiko ichocho.
Tinonzwawo kuti Zimbabwe Council of Churches yanga ingori panzvimbo yakaitikira tsaona idzi kubva pangozivikanwa ndozvaitika. Makatoziva kuti mabasa api amamuchiita kubva ipapo kusvika pari nhasi?
Riri basa guru ranga riri kunyaradzana nevakomana variko ikoko. Vazhinji vacho vari mukudumbirwa kunotyisa vachirangarira vamwe vavo vachiri pasi. Zvakare tangachibatidzanawo nana Civil Protection Unit nehurumende neutungamiri hwemudunhu iroro Kadom kuedza kuwana mazano nerubatsiro kuti tikwanise kuita zvatingaite kuti vana vaburiswe uye kuti mhuri dzinyaradzwe uyewo zvakare kuti vanhu vavigwewo zvakanaka.
Tanzwa gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vachita vanofungidzira kuti vanhu vakanga vari pasi pemugodhi vangangodai vari makumi matatu nevaviri 32 vachiti ndo nhamba yavakapiwawo pamwe chete nemazita avakapiwa zviri kubva zvaenderana pane mumwe mugodhi kumweuku vachiti kungangodaro kuchine vana vasati vawanikwa. Muri kuwiriranawo here neuwandu ihwohwo?
Pari kunetsa mukoma wangu kutaura chokwadi nengari yekuti vana vanga vari pasi ipapo pane pamwe panga pachifungidzira kunzi vana ava vanopfuura 70 saka nhau dzemanhamba dziri kunetsa panguva ino pachandingangoda ngotaura ndechekudai mukoma wangu kuti nyika takanonoka kuti tipindire nyaya iyi rufu rwevana varombo. Pakatora mazuva akawandisa pasati papindwa pasi kuti tiedze kubatsira vana ava. Iye betsero yacho yakabuda iri kuratidza kuti nyika yedu neurombo hunotyisa nokuda kwekuti equipment nezvimwewo zvingadai zvanga zviri panzvimbo kuti tikasire tabatsira vana ava hazvina kunge zviripo. Nokudaro takarasikirwa nevamwe vana pamwe dastaigona kunge pakaponeswawo vamwe. Dino nyika yakapindira nokukasika uye nemutoo kunoratidza kurevesa kuti tine hanya nevana ivavo vari kuedza kuti vararame munyika yakaoma.
Zvinhu zvamungataurawo kuitira kuti mune ramangwana tsaona dzakadai dzinge dzisingazosangani zvakare nenyika?
Mukurukoza, Hwindi, Venda vana vezimbabwe vari kuedza kuti vararame nekuraramisa mhuri. Nyika tiri kuramba chingoikurudzira kuti ngapagarisanwe pasi titarise nyaya yegovero reupfumi hwedu tigoverane upfumi zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatore matanho akaita seakatorwa nevana varakadhikava ekuti vapinde pasi vasina zvikwanisiro zvakakwana